chiripo ndechekuti zvakanaka kuti hurumende inge ichiratidza kuti inoda kudzingirira vanhu veuori, asi tizogara tichitaurwa nevanhu kuti kumuri kudzingirirana nevaditi vavava nehove diti dzedzi, tine vanhu vakuru vatinoti vanotozikama vanga vari muhurumende yevamunangagwa vanotova nemhosva dzakakura. Ko ivavo vari kusiyigwa chii? Deno kungopomera munhu mhosva handi kusungwa. Ivana Chibvayo vainzi vakatora mari yekuzesa ndivo vakutoti vakutopomera mhosva dzese. Saka vanhu vanenge vangofunga kuti apa tiri kubatwa kumeso chete.
Asi veZANU PF vari kuti kusungwa kwavaparirenyatwa ne vamwe vakambova makurukota eZANU PF kunoratidza kuti vakazvipira zvachose pakurwisana nenyaya dzeuori.
Apo handipokani napo kuti kusungwa kwemunhu nokupomerwa mhosva zvinoitika, nokuti kamutemo kana munhu asati apinda mudare akatongesa akavharirwa hapana zvamunenge maita. Saka zvakanaka vanenge vachingosendawo matinoti mashungu maoptics chaiwo, asi tiri kuti isusu pane vanhu vagara vachizikama pomerai mhosva vanhu vaende kumatare vavharidwe, because pane mari dzakatobuda dzimwe dzaitaurwa namugabi ma15 billion vamwe vachingotenderera vachiba mari kuziyadzwa kumaministri ivavo kana vasati vavharigwa nokuZimbabwe vanenge vachingoti muri kutibata kumeso. Saka zvakanaka kuti vange vachiita havo iko zvino, asi kupomera handi kuvharira. Kana inonzi public gallery of judgment padare, vanhu vari padare repazhe vari kutotaura ndo vanotoziva, nokuti vanhu vanoitirwa uori havasvari vanhu vari muhurumende, vanhu vari veZimbabwe. Saka vanhu vanoti vane mazita ese evanhu vakaita uori vari muhurumende, vari kumasoja, vari kupi, ivavava ndo vari kunziwo kana vasati vasungwa, which zvinoreva kuti vamunangagwa vari kutenderera nevanhu veG4 vachivhundutsira. Saka kana ivo vanhu vacho vanozikama sevane uori vacho vari muhurumende, vanhu vanenge vachingoti aiwa vari kutamba nesu, tangomirawo kuti ivo vakuru veuori vachivharigwawo.